Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Friday, November the 30th, 2018. I'm Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight, we're talking about the deepening fuel shortages and the enduring economic collapse as we enter into the festive season. So join us.
Let's get the conversation going on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And don't forget, we are also live streaming right now. So go to our Facebook platforms. We are at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and VOA Shona. You can join in the conversation right now. And we're also live streaming on our website, www.voashona, www.voandebele, as well as voazimbabwe.com. So join in the conversation.
Crippling fuel shortages have resurfaced across the country, where long and widening queues have become a common fixture at pumping stations as motorists and travelers brace for an increase in the price of both petrol and diesel tomorrow. The increase was announced by Finance Minister Mthuli Ncube during his budget presentation in Harare a few days ago.
And economic commentators are warning that the shortages and increases in gasoline prices will have a crippling effect on the economy already crippled by liquidity problems, joblessness, and lack of foreign direct investment. And the main question we are asking tonight is, what does this mean for your festive season plans? So please join in the conversation, Tunga.
Yebo, mavela silichona njani ezulukandaba Zimbabwe omuhle ukutibana kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje kungolwesihlanu sikhuluma ke ngodaba oluhluphayo elizweni, udaba lokusilela kwamafutha ezimota, iphetulo ledizili kuyasilela elizweni. Sikhuluma nje kugcwele indwendwe emagalajini eHarare koBulawayo, ngisho lakwamanye amadolobho. Lokhu kusiza ngesikhathi intengo yamafutha ezimota ikhangelelwe ukukhwela kusasa mhlaka 1 ngompalakazi, ngokutsho kukamphathi intambo wezemali uMthuli Ncube. Azakhwela ke amafutha ngemali ephakathi kwe-6 cents le-7 cents, kusiya ngokuthi yiphetulo kumbe yidizili. Ingcwethi kwezenotho ziyakhalakhala zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo phose yonke ezitolo, okuza kuba ludaba oluzanzimela abantu abaningi, njengoba kusiza nje sibhekane lekhefu lekhisimusi. Lalu daba lokusilela kwamafutha ezimota luhlupha abantu abaningi, ngoba njengokutsho kwami sesingena phela kukhisimusi, lapho abantu abaningi abakhangelele ukuhamba endaweni ezitshiyeneyo, emakhaya abanye ngabaya emadolobheni. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje.
Aiwa, kune avo vachango bva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai tambobva ako. Let's talk ngatikurukurei tiri pano pa Live Talk nasi. Nasi tiri kutarisa nyaya yekushayikwa kwemafuta, tichitarisa kuti veruzhinji pari zvino vakatarisana nezororo rekisimusi. Saka tiri kutarisa kuti zvichafamba sei, uyezve tiri kunzwa kuti mangwana panogona kuita ipo kukwira kwemutengo wemafuta. Asi tisati taenderera mberi, Ntunga, tombotora mnyarikani wedu wokutanga, tine gurukota vajora mgumbo varipa nare pari zvino, atisi kuda kuti nare dzavo dzizowanikwa idzo dzichidona. Saka regai tivatore titaure navo tinzwe kuti vari kuti chii. Munoziva zvokuita, muchingopinda ibvai matipa namba dzenyu kuti tikufonerei, uye modzvanya pakanzi share tione takawanda. Hello, honorable minister.
Hello, makadi.
Tiripo, makadi yenyu.
Ndinosimba.
Ehe, mungatitsananguro here panyaya yemafuta munyika, zvakamira sei pari zvino?
Ndinotenda nhau yamafuta munyika munomu yaisvika pakuti yanetsa nepaviri, zvikurusa kune zvitinoshandisa dzimotikari. chokutanga regerai ndizana ngurendi chiti ini bazi randaka tunga mirirai ni kaontilando tunga mirirai Minister of Energy and Power Development chinangwa charo chamunoti mande tika ntibasarayo ndero kutaka mafuta kuti auye munyika kana auya munyika agotengwa nemari ya panze saka zvatiri kuita isi zvekuti tiri kutaura namakambani epanze kwemunyika yeZimbabwe kunogadzirwa mafuta kana kuti kunocherwa mafuta vounza mafuta avo muno munyika yeZimbabwe tomapompa nepaipi yatinoti pipeline inobva kubhaira ichiuya muHarare kunonzi kumabhuku nokumasasa kuna matengi makuru ikoko anogara fuel dzedu ineti petrol nediesel pamwechete namafuta ayo anoshandiswa nendege mafuta iwayo kuya kwanenge aita munyika anenge achitotorwa fanika mafuta ari kunyika yainocherwa kana kuti kwaanobva kwaanoitwa mind saka zvinenge zvavapo ndezvekuti nenyaya yokuti industry yedu kana kuti economy yenyika yedu haina kunge ichifamba zvakanaka Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo ino yakazoita chinhano chokuti yobatsira kuti zvirege kunetsa makambani namakambani anenge achitsvenga mafuta ava munyika kuti vatsvage ivo yatinoti forex kana kuti mari yepanze nokuti industry leader haisi kumira zvakanaka saka ivo ndo vanobva vatenga mafuta petrol nediesel neyatinoshandisa padzindege vobva vobva vapa kumakambani tina makambani ari muno munyika anonzi vana Total vana Puma vana Engine akawanda JP chichi akasiyana siyana akawanda petrol trade mazhinji iwayo makambani nokuwanda kwama service station avanopa fuel nokuti kambani imwe neimwe inenge yavana maservice station ainopa fuel tine about 615 service stations munyika muno meZimbabwe saka kana Puma ina makambani akawanda ainopa Total ina makambani ainopa Engine ainopa zuva inopa akawanda wanda vanopiwa neyatingati neratio yokuona kuti unopa makambani akawanda zvakadai wopiwa mari yakati kuti utenge mafuta okuisa kumaservice station iwayo aone wakamirira saka makambani aya haazotsvaga imwe mari ane yokutenga anobva angotsvandisa mari yavanopiwa neReserve Bank of Zimbabwe iyo vanenge vachitengesa mafuta avo iwaya nemari yamabhondi yatinoshandisa asi RBZ yozotenga nemaUS dollars kwainenge ichitenga ichigovera makambani iwayo saka ini saminister of energy and power development ndinotaura kuti mafuta atakataura namakambani anounza mafuta anonzi vana IPG inonzi independent petroleum group nainonzi vana Trafigura ari kunana Singapore namamwe akawanda wanda vana Glencore ndiwo anotora mafuta kubvanana Vitol ndiwo anotora mafuta kubva uko kuma Arab kwaanogadzirwa ouya muno munyika saka kumabhuku mafuta iwayo aripo saka chatiri kushaya isu savanhu vomuZimbabwe iforex mari yepanze yakakwana kuti tichitora mafuta iwayo anenge ari kumatenga ari kumabhuku nemasasa ndoo mamiriro akaita zvino zvino iko zvino chimwe chanesa ndechekuti pakashedzerwa kuti iko tava kuzowedzera mamwe masensi akati kuti pamatengero atoita mafuta saka nokudaro zuva iroro rinopera mangwana zvokutaura kwamamboitai mupabackground tokuyenyu saka vakawanda vanenge vofunga kuti dai vachitera mafuta iwayo pazuva ranhasi mangwana kusati kwasvika zvandingangotaurira vandezvokuti dai vakaona maprize andinotaura hapana change yakakura kune vanhu vokutenga mafuta atinoti dziconsumer at the end of the line kuti vanga vachitenga mafuta avo iti $1.40 $1.41 kana kubvira mangwana pavanotenga petrol inenge iri $1.40 diesel inenge iri $1.35 saka hapana mutsauko mukuru asi sekuti panenge panzi pachava nechange vanhu vakawanda vanobva vatora vada kurara vatora mafuta vava nao.
Chimbomira yenyu minister gaiti pindire ipapo kuti asika vamwe vari kutaura kuti parizvino vari kutoti vasvika ipapo vobva vangoudzwa kuti hapana mafuta zvachose, haisi nyaya yekuti mutengo uchakwira mangwana, uri kuita kuti vanhu vawane kurachimira.
Kuda kukutaurirai kuti pazvakatangisa kutaura vanhu vakawanda vakabva vachimhanya kunotora mafuta, saka kwaari kudirwa anogonotirwa achiwana akagarirwa achitorwa, saka achakwanisi kuva neyaungati bhafa service station imwe neimwe. Ukaona iko zvino motikari dzakazara pama service station, dzakazara pama service station nekuti ma service station apiwa petrol vanayo, vapiwa diesel vanaro. Kana panga pasina diesel ne petrol, dai iko zvino motikari dziri pama service station. Ukatenderera muHarare kana kupi, motikari dziri pama service station nekuti vari kuda kuzadza matank zvatanga tagara tisingaiti nguva yese.
Aha.
Ndozva munofanira kuti muyatsoongorora ipapapa. Saka munhu wese munomu wava kuda kuzadza matengi rake kuti rigwari rakazara. Saka paita dambudziko. Ende chechipiri, mamwe makambani ari dzimwe motikari dzinobva panze kumabhodha edu uku dzava kuuya dzichitora petro yedu dzine diesel dzichibuda nazo panze, nokuti petro yedu nediesel yedu zvakachipa kana mukada kukompeya nepanze kuti vanotenga sei, nokuti yedu tingati inosubsidiziwa kushandisa vara rechirungu nehurumende. Saka yaka iri pasi pamutengo wayo.
Ndo
zvimwe zvatiri kuongorora izvo, mufanira kuona izvozvo.
Thank you, the Honorable Gumbo, and please do stay on the line. This is a live talk, and tonight we are talking crippling fuel shortages that are being experienced across the country, Bedbridge, Harare, Bulawayo, everywhere, pretty much every town and city in Zimbabwe. And tonight we are having as our guest, Energy Minister Joram Gumbo Osanda Kuluma. We are Kuluma ke ukubana utubo oluhluphayo kakhulu ikusilela kwemali yakwamanye amazwe, i-US dollar, eyokuthi abathenga amafutha phandle bayisebenziseke ukuletha lawo mafutha. Lokhu kusiza ngesikhathi lapho intengo yamafutha ekhangelelwe khona ukukhwela kusasa. Ngisiye kungcwethi kweze noto umnumzana Masimba Kuchera. Ngiyakwamukela uhlelo Kuchera.
Linjani baba Nkomo, makorokoto mazilasi wakadii hako.
Aiwa, tiriwadi.
Tiriwadi,
thank you so much.
Siyabonga Kuchera. Kona ngapo Harare, sivonile imifanekiso, ama video, imipikicha emadolobheni kuyanyakazela ilizwe lonke emagalajini. Ifuel iyashota, ipetulo le diesel akutholakali. Ungathini ngokwenzakalayo lokhu Kuchera?
Ngikhuluma ngesizwe khona egedini, ngikhuluma ngesizwe ulezi mota indwendwe yangikhona idlula lasegedini lapho engihlala khona. So sitho ukuthi udubo lolu olwefuel lukhona sibili njalo luhlupha abantu abaningi. Abantu abaningi sebehlala isikhathi eside undwendwe lezi ezifuel bama ukuthi badinge amafutha. Amafutha ayasilela. Kodwa ngilalele ubaba uGumbo, u-Honorable Gumbo, uminister. Mbona njengami engxenye okusihluphayo lapha eZimbabwe yindlela esiletha ngayo imbiko enjengale eyothi ifuyo izakhwela. Ngoba ngibona ezikhathini eziningi kubanga ipanic nxa ngingasenzi ibiza leukuthi abantu ubanga ipanic. Uzakhumbula mhla ka-1 October uminister ebuyisa i-2% tax le monetary policy, kwaba futhi ne-panic last week, kwaba ne-panic. Kubona njengani engxenye asiyithintsheni indlela esicommunicate ngayo indaba lezi ezokuthi ifuel izakhwela and so on, ukuthi singabi le panic. Ngoba uminister nxa ngimlalele is explaining to us ukuthi indwendwe ezikhona khathesi zibangwa yipanic It's because I want to the panic clearing as what if you is a quailer and so on and so forth. And also there's also this idea of they also want to maximize in this confusion. So communication as nigga abantu maka. We've been a run on service. This is the second time in 2 months, and I think it now becomes something that we need to look at.
Please just stay on the line, Mr. Aguchera. Coming back to you, Minister Gumbo. The main question that most Zimbabweans want answered as soon as yesterday is, when will the situation improve?
Okay, thank you very much. But first of all, let me thank Mr. Kuchera for a very, very, very clear message and an excellent explanation and understanding of our situation. I totally agree with him, and I can't say more about the way he understands and he has said his story. Let me put it this way. Our daily consumption of diesel is 4.1 million liters. Our daily consumption of petrol is 3.8 million liters. And those liters I'm talking about are being picked on daily basis from Mabuku and Masasa. And therefore, that should be enough to make wet the whole nation. But what is happening is that fuel, you can't find it anywhere. I don't know where it is going myself. I'm getting confused. Because, you know, before September, we were only using 2.5 million liters per day of diesel and 1.5 million liters of petrol per day. But from October, after the situation that has been explained by Mr. Kuchera, the consumption rose to the new figures that I have given you. But still, with that fuel being picked by all the companies that pick fuel from Mabuku and Masasa, the country is dry. It goes dry. So but now your question was about the future. I am coming into the country today because I had gone out to Maputo to go and negotiate to make sure that they do the pumping on daily basis, so that we can have enough fuel for our holiday and our farming season. I am leaving the country on Sunday to go to Kuwait, to go and negotiate another facility to make sure that we've got enough fuel. In the country, as I'm speaking to you, and as I have already said again, at the depots in Mabuku and Masasa, please understand me, there is enough stocks for our, you know, for our consumption. But what is lacking, which is the Minister of Finance and the Reserve Bank Governor are working on, is to make sure that there is enough forex allocated to our companies in order for them to buy the fuel from Mabuku and Masasa, which is in the country, which has been brought into the country by the traders who are the international companies that trade in oil. And therefore, we have negotiated that they bring the fuel into the country, and it's in the country. So, from my side, I have done my job. I have done my duty. The fuel is in the country, and I continue to source it to the country. But what is lacking at the moment is forex.
To buy it.
And also, not to panic, because there is no reason to panic. There is enough stock in the country, but what is not there is the forex element of it.
Thank you, the Honorable Gumbo. Liyamuzwa yakhuluma lapho baba Gumbo, uminister okhangelane lokutholakala kwamafutha ezimota. Uthi sikhuluma nje uvela kwele Mozambique, lapho abe bacela khona ukuthi baqhubeke besithengisela amafutha. Imali, imbadalo, iforex, uthi sizalungisa ngeSunday, ngeSonto. uti uzabuya ke kwele Kuwait ukuya khulumisana labo njalo ngodaba lomafutha lolu. And he gave us some interesting statistics there about our daily consumption. Ngelanga idizile esisebenzisayo ngokutsho kukaba bugumbo yi 4.1 million liters. Edizile kuzothi ipetrol yi 3.8 million liters. Ngokutsho kwakhe amafutha wonke lawo ayaphuma kuma depots ngelanga kodwa ukuthi ayaphi njengoba esilela ke elizweni uthi la kakwazi silabalaleli nebathereni
ke ithimbo yenda kune bathereni bedu allo mofu makadiko
ndibe ndimakadiko
ai wathi nokutenda ikuti mambo mira makamirira kuti mupinde muchirongwa taura yenyu tipe muri kupi mofu
ine ndiri ndago
mugarabani taura itinzi asindandiri kukumbirawo mhofu kuti mudzime radio yenyu nokuti tiri kunzwa maungira mozo ndozoti vagumbo vadzoke mutaure navo tii ehe taurai tinzwi bvunza yenyu
dzinoda unovoonesana navagumbavo kuti munyika Jamula kuti vanhu vange vachitaura zvimwe zvinooneka kuvanhu. Vanga vachitaura nenhau yokuti fuel stock munyika irimo. Asi pekutanga pavatanga kutaura chaiko. Vati fuel irimo pamabvumba masasa. Asi vanga vachitaura kuti ichi kana ichinge yaiswa pamasasa vasati vaibhadhara haisati yayaroka saka kana ichinge yavo huswa hunyati huri mudumbu huri pamuromo ka ndiyofiyo uri kumabhuku hatisati taane chinzwa tinenge tinacho munyi
regai tibva tavadedza vagumbo vauye minister honorable minister muri kunzwa zvekutaurwa nemuteereri ari kubvunza iye mubvunzo waanaye haminoti mungamupindura here
zvakanaka ndinovanzwisisa ndozvandatiraya kudzona kuvatsanangurira kuti vazive kuti mabasa ehurumende tinoita akasiyana vandinzwisise ipapo ndati basa rangu ini saminista weenergy nderekutaura navanogadzira mafuta kuhodha mafuta kwaanobva kuti avuye munyika hatihodhi nemari nokuti mari hatina tinotaura navo kuti vaya muzotitengesera ari padhuze nesu saka iroro basa ndakaita mafuta ava munyika vaya vanoita bhizinesi rokutengesa mafuta vaakufanira kuchitenga mafuta iwayo zvino havakwanisi kumatenga nemari yatinoshandisa isu yamazimbabwe bond note vanogona kumashandisa neinonzi letter of credit kutaura mari inenge ichandisa iri yamaus dollars iroro hasati ri chiro basa rangu iri basa rangu ndatotsvaga mafuta ava muchitoro ndahodha zvinhu zvava maokei chasara tezvokuti ini baba sindai munotenga imomo saka rangu rinobva rapera saka vakandinzwisa ipapo vanenge vanyatsonzwa kuti basa rangu rakamira sei saka zvandataura ndezvokuti ivo vanotomboziva kuchitaugwa navamangunja kuti iko ini ndinopa mari yakawanda zvakadari pasvondo yokutenga mafuta iyoyo mari yavari kupa namakuriro aiita kushandisa mafigures edu epetrol andabva kukutaurai kuti kunana september taishandisa akadii igonotava kushandisa akadii iyoyo mari yavaitenga nayo pari zvino haichakwanisi kutenga huwandu hwamafuta ayaitenga kare achitikwanira saka zvava kuda kuti vatiwedzera mari ndo yandati mari iyoyo havana saka pangu papera baba vangu vokumuzarabani ngavapanzise ipapo ini ndakatohodha mafuta kuna ndakakumbira vanotengesa mafuta vaya muzomutengesera muri munyika medu ndinonzwisisa shona chaizvo ndiri mushona ndinotaura futi nendevedu ndinonzwisisa kuti iko utsva huripo huri mumuromo inofana havo ndinozvinzwisisa zvavari kutaura izvozvo but ini ndakatotora rangu basa rakafamba rasara nderokuwana mari yeforex iyoyo mari yeforex inongowanikwa kana nyika yedu ichigona kuita yatinoti production yokutengesa zvinhu panze kwenyika kuti tigowana mari yakawanda yokupinda muno saka mari yatiri kuwana kazhinji kacho isisi ndiyo inoshanda pagoridhe saka takati vanotengesa magoridhe tinovakudza zvikuru navanoti mafodya navanoita zvekotoni nokuti ivavo ndiyo mashoma yatinowana ndiyo yatinotenga nayo. Saka kuuya kwainyo yapashoma napashoma zvatinotenga nemari yepanze zvakawandisa. Kana munhu ari muZimbabwe akanzisa ipapo anobva anzisa dambudziko romunyika yake.
Hameno mofu kuti magutsikana here kuti tupane vazhinji vada kutaura na minister tivapo mukana.
Pane ndazvinoda kushamisika zvigare kana iwe gumba yakutaura kuti hanzi hamisi kuziva kuti fuel yacho iri kuiswa kuti zvazvirungoreva kana kuti there is a fuel shortage munyika. Kana vakati vabhadhara zvinongoreva kuti fuel munyika hamuna. Saka kana vachinge vabhadhara zvakureva kuti fuel inofanira kunge ichiwanika munyika.
Okay, aiwa tinokutenda imhofu move nezuva rakanaka regai timbotora mumwe zvemuteereri. Pana mukoma Gabriel muripo here panhare? Hello.
Hello.
Ehe, mukoma Gabriel taurai tinzwe. Muri kupi?
Ndiri kufanya nezvekutaura.
Ehe, taurai tinzwe moti ga 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 nokuti pane vazhinji vada kutaura na minister.
Ya inini chino chakaita kukumbira kudzidzai mukuru vadzura mukumbo. Kuti sei kukwidza kwefuel kuchinge zvimwe zvinoshamisira pasi rese inoti munyika dzinoata dzatinotaa kugara nekufamba nekupinda madziri vanotoita chirongwa chose chekuziita pakastomas dzavo. Yuhati chakwira nechikonzero chokuti yuhakwira pasiri kuitenga ichizoita kunge zviri muZimbabwe ndoanyika chete irikushandisa fuel iri kudai kuita kupembedzwa nezvayo. Ena chimwe chinhu chazvisiri chandiri kudaira kuti minista vedu vatibatsira nacho inpaktipake imoe vati vaminista zvichedu neuwando hwavo nekuana kwavakaita kutanga chokwadi kumhuri yezimbabwe nekuti zvakuita kunge zvivi tiri kubvurudzirana kuti avangana chingwa chichakwira icho chingwa chati chagara chisimo munyika. Saka ndioni kuti zvinotibatsira chii kuti vatifuel iri kukwira iyo isimo munyika nekumbira kuvatipinduro ipapo.
Aiwa pakanaka hanzvadzi. Vagumbo manzwa yakandwa mudariro iyo namukoma Gabriel vari kuSouth Africa sinhare dzava dzichanzwika saka pindura yenyu toenderera mberi nechirongwa.
Mungatondibatsira nokuti inde handisinganzwi zvavari kutaura.
I think vanga vari kuti ivo vari kuda kuti imi semakurukota mutaure chokwadi uyezve kana pachizonge pachinzi pari kukwidzwa mitengo munofanira kunyatsotaura kuti mitengo iyi iri kukwidzwa nenyaya yei nemhaka yei sezvinoitwa kune dzimwe nyika.
Okay, ndinofunga kuti vanokwidza mutengo semakurukota ndakati ndakamirira vamwe vangu vanotaura. Ndosaka vamutulini vevakataura pachine nguva kuti kuzosvika musi wa1 December tawedzera pamari yamafuta. Nyaya iri kuti handeyekuti paakawedzerwa mafuta inonzi international price kana vachiteerera kwese kwavanenge vari ari kuti akakwidzwa. Saka akwidzwa azvinenge zvitaura kuti nyika kana vari kuSouth Africa vakati muona achikwira vakaona achidzika ende vanofanira kutoti vazive kana kuti kuno musha kwatiri tatombomakwidza akanga ava kutengeswa petrol yanga ava kutengeswa $1.41, $1.42 izvozvi patachitaura nemwe panapa yanga yadzika nokuti mutengo wepanyika international price yanga yadzika wanga yaiva pa $1.35 payawedzerwa apa mbichana apa yaienda pa$1.40 kutaura tinongoramba ichingotendera ari panzvimbo imwe chete ende izvozvo zvinoitikara nguva yese pane inonzi FOB yokufamba kwepetrol nedizel kubva kunyika kwainotangisa ndo zvinokonzera kuti pazuva rimwe nerimwe kuSouth Africa kana kungava kupi kana unoto unobvunza inoita seexchange rate inochinja zuva rimwe nerimwe nyaya yefuel haigari iri papa yakabatana. Asivo ndinoda kuti vazive kuti nokuda kwemari yedu isu yatinoshandisa Zimbabwe ino ndiyo imwe yedzimwe nyika inotengesa fuel yayo yakachipa kana muchikwanisa kuona kuti mari dzinenge dzakamira sei pamamiriro adzinenge pakudzitengesa kwatinoita nokuti isusu hatisati tiri vanhu vanokwanisa kugamuchira petrol yacho munyika medu direct tinoiwana ichibva kune imwe nyika
Saka vaya vanoti gamuchirira petrol yacho vachizoifambisa sechipetrol kubheira yamboshanda navo nokumwe kuMozambique voisa mumatengi tozotora mumatengi iwayo yofamba yosvika kumatengi ari kumakwa kunonzi kuferuka kwamutare yomuruka yoenda kumatengi anenge achiuya kumabhuku nemayo yandataura yayo saka yosvika yava kudhura ndinofunga izvozvo munhu wega ega unokwanisa kungoona hazvizofanani navanhu vanogamuchira petrol yavo paDurban vobva vatengesa kwakunhakwa kumuzulu Land, kana kuti South Africa. Isu tiri mukati menyika. Achabatwa nevanhu vakawanda vedzimwe nyika. Vangoti tiri basa mahara. Vanoti charge mari dzavo dzamadepo avo kuofloda kwavo zvakasiyana siyana. Saka vakaona ipapo vanobvaona tine mhaka iyi zvakamira zvakadaro.
Aiwa mubatei makadaro.
Thank you the honorable Gumbo. This is Studio 7 in case you just tuned in. And tonight we are talking about escalating fuel shortages as well as price increases of diesel and petrol due to take effect tomorrow. Our guests tonight are Energy Minister Honorable Joram Gumbo as well as Economic Analyst Masimba Kuchera. Mnumzana kuchera ya kwela intengo ya mafuta kusasa kuza kucho nige loku kuzulwe Zimbabwe kumnoto we Zimbabwe ovele unga manga kuli
right nye apendo li loku bengtono uti nyeenza ama points ama vili owa ukala mfuno uti bongu minister ukuchasisa kwakhe kodwa ngicela ukuthi uminister abone futhi ukuthi ama taxis esiwabhadala ufuel yethu yiwo amanye ayenza ukuthi ifuel yethu iqonge lijaza untema so engxenye aloba uminister akhangele ukuthi ama taxis esilawo ufuel for this and that yiwo awenza ukuthi even sithole ifuel sinendlocked kanje ifuel yethu iyadura ngoba silama-taxis amaningi kufuel yethu kumbe ama-taxis angikhona akhuphukile kakhulu aloba uminister engenza ukuthi aqhuphise abanye bakhe ukuthi singehlisa zibijana ama-taxis esiwabhadala kufuel esibuyisa elizweni so it is not only about the international price but it is also about the taxes that we also levy on the fuel that comes into our country and that has to be factored in. Number two, na uminister esithi yena usilethile ifuel ikhona emavuku ikhona emasasa I think it's also indaba ye-communication engayitho before ukuthi maybe the messaging around indaba ye-fuel ngoba minister may feel under attack so in a way he's trying to defend himself but I don't the government is a collective now the government is a collective we also need to see the government working in unit. So now that Minister, your job if your even Emasasa is completed, we now need to take that to the next person who will communicate that message to the nation so that people know what is on the ground. Wherever there is a vacuum in information, you will always have this problem. People start generating their own theories. People start generating their own fantasies around what is happening. So maybe my suggestion is that now that we know what is the minister has come from Mozambique, he's coming, he'll go to Kuwait. These are the issues that the nation must know, maybe through the Minister of Information or through the government communication system, so that the minister does not know this alone in his department. The whole nation is also updated, and the whole nation is also aware, because they are the ones who are waiting on the queue. Now, mpendulumbuzo wakho othi uchona, fuel is the primary cost driver for any other product that you have. You know ukuthi nxa ukuthi ifuel isikhwelile, even those abangasebenzisi fuel bayakhweza intengo yabo ngoba bayabe sithi fuel is gone up. So there is also a trickle down and ripple effect to the rise in fuel price. And that rise, it may be artificial, it may be not the actual rise that is going to happen, but there is also that chanting by businesses or via crazy thing in anticipation of a fuel increase. So all these things that you are then suggesting to the minister will help the public to make then a decision. What we know in the alliance. Because this is the current situation of the government.
Siyabonga kutshera. Qhubeka ubambile singakathathi abalaleli. Vabugumbo ngiphenduke kuwe khonapho. Uyatsho ukutshera ukuthi kusobala ukubana intengo yezinto zonke layo izakhwela emashopu. Asisoze sibone yini kusenzakala njengalokho esikubone kumaviki asanda kwedlula. Othola khona ithuli thazi yamafutha okupheka ithengiswa nge-$15 kumbe phezulu. Kasisoze sibone yini ama prices ekhwela ngendlela bulala abantu njalo uhulumende kukhona yini elingakwenza ngalokho alubana ute kwenzeka.
Okay, ngiyabonga. First and foremost, he is 100% correct. We are overtaxing our people in many respects, in many areas. Ngiyavuma. Then secondly, hello, ukhona yini?
Yebo, sikhona baba.
Yes. He is totally right. Ama taxes at maningi kakhulu, and that is really a burden to our people. That is happening across the board. I totally agree with him. I can't argue about what it is right. I'm also an economist, and he's totally correct. So I don't need to add more to what he said. I totally agree with him. The second issue that I would want to say is that we normally make a statement every Tuesday after cabinet meeting to try and alert the people about the fuel situation in the country. So we try as much as we can. It's only that at times people miss listening to that news. But we do it every day, every Tuesday, to update people about the situation in the country and tell them exactly how much fuel you have got in the country, how many days it can last us, and so forth and so on. Then to the second question about the prices, ukuthi akusazo ku affect ama prices ezitolo ku transport la kule ezinye izindawo. Yes, okukhona ukuthi khona, and what is there is ipo ndezokuthi shokwali kana shweli kanzi yakwira zvinhu zvakawanda zvinokanganisika. Is a very important cost driver. It will affect industry, it will affect transport, it will affect everything. Every business will get affected. But what I want people to understand and they know is that as it is practically, although there is that announcement that tomorrow there is a change in fuel, because the fuel has gone down internationally again, we have the cost at the pump prices is not going to change much. I already have told you on Tuesday when I was making a report in cabinet, I was putting it at that diesel was at 132. But it's going to go at 135 as from tomorrow. And the petrol is going to go at 140. And if you look at the prices for last week, they are still the same prices that I'm talking about. But because internationally the price has gone down, so again, our pump prices have not been badly affected. But knowing our people in the business, they will take advantage of saying, petrol yakanzi yakwira saka maprice vanobva vawedzeredza, which is most unfair. But if they were to go according to the pump price that is going to be effective from tomorrow, you will see that there is no change.
Regai timbotora vateereri mombobata makadaro, Honorable Minister Joram Gumbo, vatinavo pano, Minister we Energy. Hello, caller. Hello. Hello, caller. Tinamkomadzi Dekete. Mukoma Nyekete muripo here panhare. Handizi ndofunga nhare dzavo pamwe vanenge regai tiende pane vamwezve. Hello.
Ndivashumba.
Vashumba muripo here?
Ripo, makadiko.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nemi muri kupi vashumba?
Ndiri kubhinga.
Nhasi tatsikwa nebhinga, kwakadii kubhinga?
Bhinga kuri nani vako.
Aiwa muri kunzwa iri mugango, tipei pfungwa dzenyu.
Ya, ini ndinofunga kutanga ndipenda kuti vagumbo vakutaura vakadzikama. Zvinoita kuti tinzwise zvavanotaura. Asi tandiri kuda kundinzwisise ndechekuti ko ivo vagumbo varoratidza kuti praizi yesu inogara ichingokwira ichidzika ichingokwira ichidzika. Ivo havana here dzimwe nzira dzavanogona kuti paine ichikwira ichidzika inozva zvatinokwira nemasenzi. Havana here dzimwe nzira dzavanogona kudzivirira kuti vanhu vasangoramba vachidirirwa nokuti apa vamwe vava vari mubhizinesi vanotengesa zvivewa vanobva vangotora advantage yese kutaura kwavo. Ngokuti tiro yakwira kudzisa kuya vachadzisa painenge yadzisa. Ivo vanogona kukwidza chete kudzisa vasikudzisa. Ivo havana here ine nzira yavanogona kuti vagadzire nayo kuitira kuti vadzivirirewo isu kuri kuno kunze kune vava vari kunekudo mari avanotengesa zvivewa. Ndomubvunzo wangu wekutanga. Mubvunzo wangu wechipiri ndewekuti ifuweo iyi sezve tizikama kuti ndiye inofambisa nyika. Ko ivo havaigoni here kuti vataure nevo vanopinda fuweo nokuti vari kuti ivo vakapedza fuweo yavakaiunza iri pedzo namasasa iri kuti asi fuweo iyeya inokonzeresa kuti haipo nokuti haina kubhadharirwa. Ko zvinogoo batirei kuti tiitengese isi tisingakwanisi kuishandisa? Havakwanisi here ivo saminista kuti kana yangopinda munyika ichibva yatongoshandiswa nokuti kana iri kumasasa iyo isiko kwainofanira kuwanisa zvangofana nokuti haipo. Ndomubvunzo wangu wepisi.
Haiwa taunzwa mibvunzo yenyu. Regai tipe mukana kuna honorable minister, pinda yenyu mupindure mibvunzo yabva kubhinga uku.
Takutenda murambwi namashoko avataura vari kubhinga. Idambudziko remwoyo wangu, ndinobva vokumachonyonyo kwenyika, ndinobva mberengwa kure, ndinowana fuweni asina vanhu varikokoko saMPs, chinetsa zvinorwadza. Asi nyaya iripo ndeyokuti iko nyika rese pasi kwese vashumba, pasi rese munditeeresese, whether kuEngland kana kuAmerica kana kupi, mutengo wefuweni unotochinja zuva nerimwe nerimwe. Wakafanana nenonzi reti yemari yayo kuti kana mukaona kana vaya vanotengeserana mari vaya apa kunonzi nhasi reti yakamira apa, nhasi mari yakamira apa, ndo zvinoita vofuweni yacho inotengesewa nereti yokuti nhasi yakadii painogadzirwa. Kwavanotengesana mabhaweli avo vanomuka vachiti nhasi fuweni tinotengesa nemari yakati. Kana vatotaura izvozvo nokunoku tinenge tichitopima kunoku kuti iri mumatengi yakawanda zvakadii yototengeswa nomutengi uyoyo. Mukaenda Zambia, mukaenda Botswana, mukaenda kupi, hamuwani ichinzi fuweni inotengeswa 8 cents yogara yakangodaro zuva rimwe nerimwe, masondo wese kana mwedzi wese, inotochinja zuva nerimwe nerimwe. Saka izvozvo hatigoni kuzviichinja tega kana kuti ndibatsire kuti ndingazvichinja ndega saminista wenyu wokuno kumusha. Chechipiri chamataura baba vamurambwi ndechokuti icho kana fuweni iri munyika zvinogotibatsire kuti tigoti tinayo, ndinobvumidzana nemwi. Asi chinonge chida kuti titi baba ichocho chirongwa chatakaita icho ndechokuti titengere pedo, ndiyo inonzi bhondi pachirungu, yokunzi iko chinhu chinouya under bhondi. Wedza mukaenda America kana kupi, vanhu unonzi vachi motika renyu iri under bhondi kusvikira matanga mabhadhara, inenge ichinzi iri kwainenge yakagadzirwa. Saka ndo zvinokonzera kuti izvo kana imi mazowana mari vashumba, munenge mava kutengera padhuze, hamuchatangi maodha chinhu chichibva Japan kana kuti chichibva kuDubai kwatinotsvaga petro yacho, inenge yatova padhuze. Kana ichinzi iri mubhondi zvinobvumidzwa kuti sezvamunenge muchiona inonzi International Island kana kuti kana muri papa nemwe nzvimbo monzimi pana pa inonzi No Man's Land. kana muri pakati peZimbabwe neZambia mukamira pakati peRwizi munenge muchinzi a nyika yamava yamava neutral ndoza munenge makaita saka kana uchinzi bond yotara kuti zviri neutral chinhu ichocho chinenge chitorafanika muri kutochioda kunyika kwacho asi advantage yamunenge mava nayo imi kubatsirika kwamunenge mava nako imi ndekuti chinhu ichocho mava kuchitorera padhuze chiri munyika yenyu mumachinenge chakaiswa muwarehouse ndo inonzi bond. Saka ndozva zvinoreva kana tanga tichiita sezvamunotaura vashumba zvinotaura kuti nhasi kana tawana forex yedu ndo patinenge tava kutanga kuodha petro kubva kuDubai igotora mamwedzi wese ichifamba iri muchikepe kusvika yasvika kuBhaira igotora mazuva matatu kupompewa kubva kuBhaira kusvika yasvika muHarare zvinobva zvakuremerai. Saka takagadzira kuti aiwa imwe vanotengesa petro rumukuwo muri kuDubai chivo yaya muigadzike munyika menyu sehatitori tinongoitora kana takubhadhara ifanika zvanga zvainenge yakaita iri kunyika kwenyu ndo tsananguzo yandinga apa hameno kana ndichikwanisa kutsanangura zvinonzikwa.
Aiwa tinotenda vagumbo mombobata henyu makadaro. Regai titore mumwe muteereri zvakare tiri kunzwa kuti vanyekete vatachiedza kutaura navo vachiripo panhare. Hello.
Ya, hallo, ndiri mevhala marvelous magadi.
Aiwa tiri wadi muri kupi uyezve munoitwani?
Ndinekwa same unyekete ndiri kuboera kwamurambinda.
Ah, nhasi takatsikwa neane Zimbabwe tafara chose. Taurai tinzwi muri kunzwa iri mudariro nyaya yemafuta.
Ah, ndiri kuinzwa zvangu achitanga ndafara zvikuru ngekuti minister vanhu vakuti upenyu hwevanhu hwakatsikwa nesiwe.
Mhm.
Zvakadaro ndinofunga kuti challenge hombe yakatiri kutarisa ndeyekuti isu sevanhu tiri muupenyu hwo saizvozvo dambudziko ratinaro nderekuti fiwo iri kuuya munyika neforex isu tozotenga tichishandisa bhondi ipapo ndopapaine mukana mukuru wekuti vataurina vainedimisa wekuti bhondi iyi haingozi iri mumusha sairanga rabva tiwane mari inopindirana nemari irikuti iri kuhodhwa nayo nokuti bhizinesi redu harigoni kubhalanza tichihodha nemari totenga nematisha.
Aiwa tazvinzwa. Regai ti vagumbo muri kunzwa zviri kuchema chema kola wedu uyu vari kuvati vari kumati muri kupi kola
vanoziva
ikonomikwamurambinda
vanoziva ikonomiki zvinamboti ndinobvumidzana navo asi nhamo yataita nenyaya yokuyaya vari kutaura ndeyokuti vangandibatsira voti kana tionesana ndinogona kutaura naivo vamutuli toisa kugovernment nyaya yechichimuri chavanoti hatengei namaus dollars nokuti petro tinoitenga namaus dollars dambudziko ratinoita baba vanyekete kuzvamuri kubhuhwera ikoko vanhu vese vamunavo kubhuhwera havakwanisi kuwana maus dollars kuti vatenge nawo ndo patinoita dambudziko rokutanga. Maticha edu ese anosevera amunowana anofundisa muzvikoro zvedu zvokubhuhwera kwese kwamunogara uku havakwanisi futi kutambira mari ineyana maus dollars vanotambirana mabhondi. Saka tikangodaro chete kuti ndozvataa kuti yava us dollar yakusikatozotora mabhondi maus dollars munyika manga musisina tisingachimawani. Saka takazotsigira mabhondi pamwe chete negoridhi ratanga tichichera ndo dambudziko ra ndiyo dilema ndinoona kwamunotaura makanangana nako ende ndinobvumidzana nemu but ndinoda kuti mutinzise kwandinobva nekwandiri kuenda kuti tikadaro chete mangwana hapana anokwanisa kukwira kombi hapana anokwanisa kukwira bhazi kubva pabhuera pamunotaura pamurambinda payakuenda kubichi navo kuuya hamusiki munenge musingachikwanisi nokuti munotenenge oda dhola ratinenge tisingawani ndo patine dambudziko
ratinazinotaakutokwapanesoka because batinopita tegi pa kuti $3 zvino hameno kuti ingaiwana sei zvakaoma kudai.
Ya ndinobvumidzana nemuvanyekete ndozvandataura kuti zvandi munoona maexchange rate atava kuitirana tega tega kumisa kwedu vamwe vanokutaura kuti kana pachifanisa vamwe vanoti kuti dhora reamerica rorichi rakainzana ne$6 yedu yatinoshandisa yebhondi vamwe voti yakaita ne5 vamwe voti yakaita ne3 vamwe ne4 ipapo apa ndo panenge poda kuti ine hangu idzodzo economics ndiyawo kunyange ndichidziziva handizokwanisi kutaura basa risati riri pasi kwangu rinenge zvava kudawo vamutuli nuve ini basa rangu vanyekete nderokuti ndatsvaga petro nedhiziri here kuti zvigare munyika vamangunzya navamutuli nuve vagotenga vatsvaga forex ndo pandinoguma dai nyika ikandinzivisa kuti mabasa anosiyana sezvakaita kana mitezo iri pamuviri kune bapiro
ndero kubhururuka naro tsoka ndiyo kufamba nayo ine ndiriwa minister we energy wokutsvaga energy yacho magesi nokutsvaga petrol zivepo imwe mugobhadhara zviripo kana moshaya kubhadhara
ndizvo nominista asi hona iwo kuti kana pamba vana vaya vatanidzara imwe ane dura mosita kuchide komusha mangwana munofunga kuti kana muridzi wedura akafuma achiti ndakabirwa mbavha ndiani.
Vanyekete tinotenda ipapo regai tenderere mberi nechirongwa but thank you so much. Unyekete ke ubekhuluma lapho baba kuchera siphenduke kuwe. Indaba yebondi le iyahlupha uyavezwa bayakhuluma abantu into elokuhlakanipha yini phakathi ukuthi ilizwe liqhubeke lisebenzisa ibondi lanxa nje sokusobala ukuba na hayi kalisebenza abantu gabalifuni.
Ibond abantu gabalifuni leqiniso lelo kodwa kathesi asikabi lama-US dollar angenele ukuthi ngathi ngakhipha ibond lamuhla ukuthi akufela bond uzazo abantu belawo ama-US dollar siyabe singelawo so kumele sidinga indlela yokuthi nxa kuyukuthi sizakhipha ibond sibe le ndlela eyokuthi inyanga ezintathu kumbe inyanga eziyisikhombisa kumbe eziyisithupha sizakhipha ibond futhi sidinga ama-US dollar. Asikhumbuleni ukuthi indaba le eyebond ayiqalanga lamuhla njalo indaba yethu eyokuthi asile ama-US dollar ayiqalanga lamuhla. Isizathu esokuthi kungani singela ama-US dollar yokuthi sithenga okuningi ukwedlula esikuthengisayo. Yo yiso isizathu esiyenza ukuthi singabi nama-US dollars kathesi. We import more than we export. So aloba uba kugumbo lathi sonke sihlale phansi sibone ukuthi singenzani ukuthi sibooste ama-exports ethu ukuze sibe lama-US dollars amaningi. Okuyabe kwenele ukuthi sibe ngemali yethu esingathi yi-Zimbabwe dollar. Indaba lezi ezi-dollar, imali yangkhona siyabe singelayo ukuthi sibe nayo i-US dollar engenela ukuthi abantu bonke bakwazi ukuthi bayisebenzise. So indaba ekhona yokuthi nxa kuyukuthi sifuna ukuthi sithi ibond asisalifuni kumele sibe le ndlela sibeleyo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga ezisithupha siyabe singelalo ibond sendisi-retire or something like that. We can't just wake up tomorrow singela bond bese sithi abantu bonke abasebenzisa ama-US dollars ngoba bayabe khona abalawo ama-US dollars nabane abangelawo ama-US dollars abaningi bethu siyabe singelawo ama-US dollars.
Thank you there. Mr. Kuchera, it's 6 minutes before the top of the hour. That's before 9 o'clock as we wrap up our show. We have two callers. We'll take them quickly, then we'll go back to our guests.
Hello, caller Makadi.
Hello, Makadi.
Hey, what did you say? What did you say? What did you say? What did
you
nathi tatsikwa neprovinsi kugokwe uko
chokwadi
aiwa tinokuchingamidzai nemufaro taurai tinzwe muri kuinzwa iri mugango
ya ndaizvisa zvikuru chokutanga ndinoda kukurudzira minista uyo nekuti ari kutaura akazvininipisa pavanhu vari kutarisira kushupika zvikuru zvenyaya dzekukwira kwedhiziri nepeturu mubvudzo wangu wekutanga kuna minista ndokuti chiri kutineta ndechekuti petrol dzakasiyana here matype ari kupinda muno nokuti unoona imwe station ine price yayo papetrol imwe price pane imwe station kukaive zvinosiyana pakuuya kwazvo kana kuti mishini yacho inotendekwa here kuti isetiwe zvakasiyana
ndomubvunzo wenyu ehe
tobvazvo ipapo nyaya iripo ndeyekuti izozvise kuona kwatiri kuita kuti kuchifamba nemabhazi kana kufamba nemakoti Pachiti mtaoni mamuri mamuri maharari mwuri mnevani momo yanga yapa 75. Zite tuta tita kuti makonga achakuya, mabaza achakuya. Zichiriwa suku, ndio zichati kafuti na kumashu kukuya. Kutumani mamuri kwa kukwoko ya kuna wota kwa harari. Saka fiuri ya kawezera. Wotu na masenja ala kutawana mashomani. Masenja uwe uka unani taka wanya. Hili chichita atu ndicho kuti. Matekse aru tekisiwa kuwa anu aru mzimbabu munu. Kuma tuuru sendinze uta uwaziani. Saka wandisa. Sunu sikumisa pa munu. Saka achikuwa duwa anu majizoti. Sunu zandu kwa sukuta akichasu kwa nesu. Na chikumbi wakuti wangili kisire ipaka.
Ehe, Minister Gumbo, mwu ya mungo ti ga,
kana mtiri. Kana kuti.
Hama kwa nisiwele, kuti amengane mari yaki, kuti anu.
Mwuzi kwa kutu ndo, nabu chawara pa msoro po, kuda nika reka uti, ndire kukura mba nchizokoro. Ndeni zimu, zavari kutawara kuti masevitesha nano siyana, pane inonzi zera. Zera ndio inoisa kuti, ma yandata ura fluctuation ya yu kusiyana yandati rating. Kana wali pagokwe kuna wali kwa province kwangu. Kana wali pagokwe center. Motika iloba na mafuta kwa harari shinda pagokwe center. Inosika nao. Kana ichinda toti kuchitekete kuzimbo ya wali pagokwe gofi. Kana kumsoro tuenda kumberi kwe center kumsoro huko. Yoku north ya hii. Anenga achifambisa mafuta wanenga chana saka range nenga akapiwa pa kutengesa ndio kuti kana ikanzi petrol ino maximum ndio inoperera pa 141 cents a liter zotaura kuti unokwanisa kuitengesa pa 139 kana kuitengesa pa 1.40 kana pa $1.38 saka inenge iri range inenge yapiwa inenge iri maximum saka
zvinokuita
mustoro. No one had discount mle zimwe soro mera nama tengura unu ita.
Thank you there. That's very clear. They even here in DC, if your prices in DC different. Are different, mm-hmm. You go to Virginia, you go to Maryland. Si tate umlaleli wetu wutina Uswanda. Gunjani mtawini?
Hai, yapi ila wako.
Ye, uizwili ndabo stintu gupi?
Nisa Jombe.
E Jombe, akona ina mafuta akona ngapo, lia watoli?
Agula, gazi watoli.
Yeba giti, imchovi ya kwela kusasa la mapasi?
Yegu ya kwela kutuwa vele ushupwe silalo iguti i government yetu ila manga kakulu. Uminista singashupa na laelo asitele loku la loki ana kutuwa vele problem iguti amanga manengi ku government. Angege si traste ngoba singa kangela katesi wanabati ipondi le US 1S21 agunjalo kumele bavumi iqiniso nabastela manga sokumele bavumi iqiniso kwenzwe ukuthi lizwe likhambele phambili singa kangela kunengi lapha baqamba khona manga kuze BC kasilaleli katesi ngenxa yokuthi baqamba manga into ezinengi bavele baqamba manga so lakathi sinabe sitshela ngefiyo ukuthi khona siyakwazi ukuthi ngamanga kayikho.
Hayi siyabonga Spanda ungena kuhle.
Alright,
thank you there. That's our last caller, and we are out of time. Mr. Aguchera, you have 30 seconds. Give us your last word.
No, I just want to say that I think it's important that the minister has talked to us, but it's a more broader issue that we need to talk to him about in terms of the economy, and also that his ministry controls the biggest cost drivers in terms of energy, be it fuel or electricity. So it's a very sensitive area, and it should be communicated to the public, understanding that sensitivity.
Thank you. The Honorable Minister, strictly 30 seconds, give us your last word.
No, thank you very much. I'm really grateful to the time that you gave me to talk to the people. I will always be available, but I can only assure the nation that I don't lie.
From
where I am known, I always say the truth. Let the truth be known by Zimbabweans because it's theirs. And when I say there is fuel in the country, I state that there is fuel in the country, but you can only access it after, you know, getting the forex. And that is a fact. You can prove me wrong. I can give you the figures. I can go the fuel in Mabuka and Masasa. It is there, but you don't have the US dollar because the production. No.
Thank you very much, Honorable.
Exports and imports cannot balance.
Thank you very much.
Thank you very much for the opportunity.
And as they say, chokwadi achipezi ukama.
Aiwa, chokwadi vavati farisira zvakanaka chaizvo manzwa apo minister vachitaura kuti ivo vanomira pachokwadi uye vari kuti fuel iriko, mafuta ariko kumasasa asi chisipo imari yekunze. Saka tinotenda zvakare vamasimba kuchera nevese vapinda muchirongwa. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington muvene weekend yakanaka.
And I'm Tunamilin Koma. Let's make another day. Next week, Monday, for Live Talk. Good night, Zimbabwe.